Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera ndira 25/2020. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takaumba chikwata chacho but hatisati tapedza kuapprova vanhu vacho vano chikwata chacho chienda kunoongorora.
Hurumende inoumba komiti ichanoferefeta mashandiro ekanzuro yemarondera iyo iri pasi peMDC.
Hurumende yagara ichingovhiringidza macancels endi kutanga ndichi meya ndakangobviswa pasina zvandatatu. So zvokuti hurumende iri kundoongorora hatizvitrust kuti inondoongorora chii.
Asi MDC inoti haina chivimbo nezviri kuda kuitwa nehurumende, iyo inoti inogara ichivhiringa mashandiro emakanzuro ari pasi payo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yaumba komiti ichafanoferefeta kanzuro yemarondera zvichitevera zvichemo zvakasvitswa nevagari vemuguta iri kubazi rezvekutongwa kwematunhu. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvematunhu vaJulai Moyo sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi tabata mutevedzeri wavo amai Marian Chombo kuti tinzwe zviri kuitika.
Marondera ndo vakanyora a petition vachiti vane kunyunyuta nezvavasiri kufara nazvo zviri kuitwa mucancel. So takati takangozvigarirawo pasi tikazvitarisa tikati maresidensi ndo vakuru tinoda kuongorora kuti zvavari kunyunyuta nazvo zvine umboo here kana kuti ndezvekungonyedera.
Petition iyi yakanyorwa rini ichiuya kuhurumende nhai maichombo?
I cannot really say date ratakaiona but ini ndakaiona muna November pandaka I think a few weeks ndatanga basa nekuti ndakapindwa musi wa18 November ndakatanga basa musi wa11. So it's a week or a few weeks after that ndokandakarisiva petition.
Vagari vekumarondera vari kuchema nenyaya iyi?
Vari kungotambudzika nemari kushandiswa kuri kuitira mari mukanzuro. Vari kuti haisi kufamba zvakanaka kuona kwavo uye vari kuti havasi kupuwa masevhisisi akakwana anoenderana nemari dzavari kubhadhara kukanzuro. Uye vari kuti panewo mamwe maonero ari kuita kuti kushandiswa kuri kuita mari hakusi kuenderana nezvavakanga vawirirana nemaresidensi kana nekanzuro yacho.
Saka hurumende yati yaumba here chikwata chichaenda kunoferefeta mashandiro ekanzuro yemarondera?
Takaumba chikwata chacho but hatisati tapedza kuapprova vanhu vacho vano chikwata chacho chichaenda kunoongorora.
Ko iyo kanzuru yemarondera makaizivisa here nedanho ramatora here?
Tichazovazivisa kana tapedza kuumba timu yacho ichaenda ikoko. Tichazovazivisa kuti tiri kuenda korini.
Nguva zhinji vanopikisa hurumende kana kuti vanopikisa ZANU-PF vanogara vakati izvo hurumende yeZANU-PF inoda kugara yakatsvaga uta nemugate pamashandiro emakanzuru ari pasi peMDC. Munoti kudii nazvo?
Aiwa, isu sehurumende hatitarisi kuti makanzuro vari kushanda MDC kana kuti ZANU-PF. Isu kana tichiita basa takamirira hurumende ende hurumende yakamirira munhu wese. So isu kana tichitarisa nyaya inenge yaitika pakanzuro hatisi kutarisa kuti vatiri kudhila navo iba vanobva kubato kupi nekuti ZANU-PF kana MDC. So vanhu vanongotsvagawo mhosva kuda kupomera kuti vanhu vanenge vachidi vachinangana nevanhu. but hatisi kutarisa hatisi kuendera kuita witch hunt isungo da mafacts kana tikaenda pa ground tikaona kuti ndezvekunyeba we dismiss it but kana tikaenda kunoongorora tikati tikaona kuti zvine umbo then action is to be taken but zvekuti tiri kuenda koko kuita victimize ma MDC members that's not true because we are there as a government and we work in the MDC work in ZANU-PF we are just want to put my residents vaone ma good services from the council
pane mamwe here mapetition ari kubvawo kune mamwe makanzuru
kuwana ariko nekuti tirima takawana mamwe akabva kune mamwe makanzu akati wandei hatine chikungwiza manofunga makanzwa kuti kwa kune zvewe zvewe so tiri kutarisa futi ikoko endi so haisi marondera chete akati wandei but mamwe acho amnot at liberty yekuti nditange ndataura izvezvi ari tiri kuona zvinyinyito zvakati wandei zviri kubva kumakanzu rekuti vanhu havafara nemaservices ari kumashandisirwo ari kuitwa mari
Mutevedzeri wegurukota rezvekutongwa kwematunhu amai Marian Chombo vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, taedza kubata meya wemarondera vachengetai murova asi vanga vasingabatike panhare mbozha yavo. Asi tazokwanisa kubata munyori wezvematunhu muMDC vaElias Mudzuri kuti tinzwe pamire bato ravo.
Hatizvizivi ndinoti kana pane zvanyanya kutadzika nemakanzuro edu. Tinoda kuti kana pachifomwa makomiti ngakuitwe makomiti asiri partisan anatosvika achinovhiringa macandles iwayo kana pane zvaatadza hatisapoti corruption asi kuti minista kuramba achingafiya asingatauri nesu hazvishandi because macandles iwayo ane policy yemdc yekuti vadhelivhi saka toita kuvadharisa kana zvatadza macomplains abva kumaresidents kana ariko asati asvikawo kwatiri kuti tinyatsoongorora kuti macandlers edu anzwisa here saka taida kuti tikombe manotsi takamboita manotsi tipotitangana July mwoyo tizivisane kuti zvinofamba sei zvimwe zvese tadzika bat habatiki July mwoyo wacho takatiraya kakawanda kuti kana pane chatadzika ngatitaure nevanhu because vakasarudza
tiri kuona kuti izvo kanzuro yemarondera ine vanhu veMDC vakawanda zvinopa izvo kuti izvo makanzura eMDC ndiwo ari mukanzuro yemarondera ko vanhu ava vari kunzi vari kuisa nyunyuto kuhurumende vanhu vari kubva kupi zvakambobudawo here nemubato renyu
hazvina zvinhu zvizhinji ndezvemakuhwa akafanana neto atoti fake news hazvina kunyakuda kubato redu isusu tikapuwa complaint tinonotaura totaura nevanhu hatiti kana vachitadza hatizvikondoni hatitauri kuti kana makanzura zedu achitadza totova nezero tolerance for corruption toda kuvastopa kana pane zvavatadza asi chendiri kunoita ndechekuti vamanya anticorruption commission iriko kana kuchiinvestigate kunoda anticorruption commission ndo inondoona kuti zvinhu zvakamira sei kwete government kana kune corruption yaitika tinoti dei vachitumira anticorruption commission yochindotraya kunotsvaka kuti vanhu vedu vari kuita uori vari kuzvana zvinhu zvouori kana kuti zvakasiyana because kana yaa imwe political party ichinoinvestigeta imwe zvezvazvo kuita samakwikwi wekuti iwe wakonewa nandakona ndokupa example rekuti izvozvi izvi tiri kuinvestigeta local government haisi kutarisa kuti vanhu vari kurarama sei purusevo iri kungotarisa zvemacandles emaurban council kune vanhu vari kunyimwa chibadhu vari kudzidziswa kutenga chibadhu vaitanga vanorwara sabhoko vachidini havasi kuzvitarisa uori hutoita wese kusadza chaiko chaiko kuupfu huri kuda kutengwa ivo kuti vachitarisa madisaster ari kuitika mumaresevo kuti vanhu vari kuwana chikafu here vachilaiza neministry of labour social welfare havasi kulaiza vanongotsvaka macandles iwayo kana mudzo kuti taure tidzise vanhu ikonomi iko zvinezvi yakarasika zvokuti toda kutobatsirana kuti makanzuras edu apefome kana paatadza zveshuwa tinofanira kuvaita reprimand
mai Chombo vari kuti ivo vari kuenda kumarondera sehurumende kwete sebato munoti kudii
vanoenda sehurumende kwete sebato asi havana kumbotibvunza isusu vokuti koko inini munosupavhaiza macandles enyu sei gaisenzanawo mai Chombo munostendi rules and orders kumbotovati hazvii zviri kumboitika vamanya ikokoko vawana complaint havana kumbotaura nenini hasi angaiwanawo complaint saka hatizozivi kuti vari kuenda seministri chete hereka havaa kuenda sebato because havangazvibvisi mubato vachiinda muhurumende chete
muchatora matanho api zvamava kuziva kuti izvo hurumende iri kuenda kunoferefeta kanzuru iri pasi pebato renyu reMDC
dano redu nderekutongoti tinotsvaka our own defense mechanism yekuti hurumende yagara ichingovhiringidza macouncils edu kutanga ndichi meya ndakangobviswa pasina zvandatatu so zvokuti hurumende iri kundoongorora hatizvitrust kuti inondoongorora chii because yaingobvisa mameya izvozvo yakabvisa chairman webinga inongopa zvemafavorit accusation indati ari kunyanya kutadza kutungamira ndiani vanhu vachishaya sadza vachishaya petro vachishaya zvese unoinvestigeta zvese zvashayikwa petro pashayikwa sadza mumareserva pashayikwa chingwa pashayikwa basic things zvakaita semunhu zvinoshayikwa munomu asi hapana ari kutaura kuti zvichabuda sei zvongobuda zvinhu zvomukoto zvega zvega kushayikwa kwekeshi chaiko chaiko hakusi kutaurika anoinvestigeta government ndiani.
Munyori wezvekutongwa kwematunhu muMDC vaElias Mudzuri vachitaura vari parunhare vari muHarare. Vagari vakawanda vemuguta rekwaMutare vanoti vava nesvondo rose vasina mvura mudzimba dzavo. Vagari ava vanoti vava kutyira kubata zvirwere. Mutori wedu wenhau Lloyd Amoyo anoti panyaya inotevera.
Nzvimbo dzakatarisana nekushaya mvura dzinosanganisira Sakubva, Danga Mvura, Chikanga, Hobos 1, 2 ne 3, Dreamhouse, Zimta Park, Natview Park, Mushamukadzi, Gimboki ne Federation. Mumwe mugari wekuHobos 2, amai Agnes Musabayana, vanoti nekushayikwa kwemvura munzvimbo yavanogara, madzimai ndiwo ave kuremerwa nemutoro sezvo vari ivo nguva zhinji vanonochera mvura kunzvimbo dziri kure dzinenge dzichiwanikwa mvura.
Totinetsa chaizvo nekuti sesu semadzimai hatidi kushaya mvura. Seizvozvi zvitamuka na 4 AM kutotsvaga mvura kuti vana vaende kusukuru. Vamwe vanenge vachitoda mvura everyday, saka zvinozokonzeresa zvirwere.
Mumwe mudzimai womumusha weGarikai, Hlanani Kuhle, amai Lina Maunganidze, vanotiwo vave kutyira utano hwevanhu sezvo mvura yave kushandiswa ichibva muzvikova nematsime.
Takupedzisa tochera mvura yemuzvirwizi, vanhu vamwe vaakutoimwa, vamwe vaakutoishandisa zvemukicheni. Haisi kubuda tane 7 days tisina mvura.
Mumwe mugari wemuHobos, amai Mary Marange, vanoti vari kumukira kuenda kutsime sezvo mvura iri kuuyiswa nekanzuru yeguta nemotokari dzinotakura mvura isiri kukwanira vagari vose.
Papa, nekuti tiri kushupika nezuro tatiswa yatisitorina kana mvura bhauza rakauya rikagumire kuzasi haritauri kuti bhauza riri kuuya kana kuti sei nhasi tamukana 3 tichere mvura.
Vapasimo Chiropa, avo vane chibhorani munharaunda iyi, vanoti chibhorani chavo chawandirwa nevanhu vanoda mvura izvozvo pakuti vamwe vashaye vopedzisira vochera mvura murwizi. Vachiropa vanoti kanzuru inosungirwa kuona kuti yawanira vanhu mvura yakachena nekuchimbidza.
Si 1 week mvura iri kunetsa, vanhu vari kushaya mvura yekuisa matoilets yekunwa chaiyo, vaakutongochera muchirwizi chiri panapa dhuze panapa. Dai usiri mugodhi uyu watakacherwa nevakabatsira vakabatsira ndo uri kutombobatsira vanhu, but mvura yacho ka yatove neshotage yekuti yaakutopera mugodhi, saka taakutova limited time kuti after kana 4 or 5 hours vouya mapakitsa vakaita line havatomborina, vamwe vakatogarira panapa havana kana chekutomboshandisa. Saka mvura yatinetsa chaizvo, hamene kuti kanzuro yacho kana hurumende yacho iri kuita iri kuonawo sei, mabhauza ari kuuya but mvura haisi kukwana.
Kanzura weguta reMutare uye varisa chigaro wekomiti inoona nezvemvura vaJohn Nyamoka vanoti dambudziko remvura riri kukonzerwa nekutsemuka kwakaita imwe pombi inobva kutengi rinopa mvura guta reMutare.
Problem takaita best pipe mu 450 meters pipe ino supply Hobos and surrounding area inobva kumatengu. So best yo yatora time because peiri pacho beko loader yedu haisikwanisa kuti idi isvike kuti ichere tiite replacement.
Vanyamhuka vanoti guta harina mabhauza anokwanira vanhu munguva dzakadai dzekunetsa kwemvura senguva ino. Munyori weguta reMutare vaJoshua Maligwa vakaudza mumwe musangano kuti pombi zhinji dzinotakura mvura dzava kuda kuchinjwa poiswa itsva dzinokwanisa kutakura mvura inokwanirana nevagari vanopfuura zviuru 400 vari muguta iri. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lloyd Moyo.
Hurumende yeBotswana inoti ichateerera zvichemo zvezvizvarwa zveZimbabwe izvo zviri muupoteri munyika iyi zvisiri kuda kudzokera kuZimbabwe pasi pechirongwa chevoluntary repatriation. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Vanhu vakawanda vari muupoteri paduku refugee camp muBotswana vanoti havasi kuda kuti vadzokere kuZimbabwe sezvo vari kutyira upenyu hwavo kana vadzokera kumusha. Vapoteri ava vanoti vatsigirwe MDC uye vakatiza mhirizhonga yakaitika muna 2008 yakasiya zvuru nezvuru zvevatsigiri veMDC vakuwadzwa zvakaipisisa vamwe vakaurayiwa, vamwe vakaputsirwa misha yavo pamwe nekutorerwa zvipfuyo zvavo. Mutauri wevapoteri vari pamuzinda uyu vabekimpiro weza vaudza Studio 7 parunare kuti vatsigiri vebato reMDC vari muupoteri vanotya kudzokera kumusha sezvo vanhu vachiri kushungurudzwa nehurumende yeZANU-PF.
Kana zvimwe zvinhu zvinogona kunge zvazvitaura kunhu zvapera, but when it comes to the reality on the ground wana kuti hakuna kana chapera. Vanhu vanotya kuteererwa vachingotorwa vachienda zvachose vasingaoneki vachiurayiwa zvisina kunaka. Izvozvo ndozvekutochisa vanhu.
Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe icho chiri muupoteri pamuzinda uyu vaSamson Ndebele vanoti zvinonetsa kudzokera kumusha nokuti kunetsana kwaiva pakati pavo nevavakidzani vavo veZANU-PF hakusati kwapera.
Vamwe vanhu vachisapota MDC vari vanotya kudzokera kuZimbabwe ii vari kutya nenyaya yekuti kuti pane vanhu vavakidzani vavo nevamwe vanogara navo muvhillage imwe chete vasapota ZANU-PF vanenge vachitya kuti ne vachiripo nekuti vari vasinganzwani kana vakanyidzokera hamwe nekuti vanganoita zvaiogara chiveneranjeri vachingotukana nenyaya idzodzo kuti ivo havasi kumbotuma futi kuti vangasapote ZANU-PF nokuti vanongoti ivo havadi ZANU-PF.
Vachitaura neStudio 7 panonhare mukuru anoona nezvekuchengetwa kwevapoteri muBotswana Mai Thobolitlhage vati vanhu vasina kunyoresa kuti vadzoserwe kumusha vachapiwa mukana wekuti vaudze hurumende nhunha dzavo.
We also listen to the reasons why they may not be willing to go back home. Are the reasons meeting the refugee framework? Are they within the refugee law? Are the reasons associated with them coming to Botswana as refugees? Or these are just any other reasons? So you listen to people why they don't want to go back home and you advise accordingly and encourage them accordingly.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevapoteri uye vachidzidzisa mitemo paGaborone University College of Law and Professional Studies vaMaurice Manyengavana vanoti danho ratorwa neBotswana rinoratidza kuti hurumende iyi iri kutevera gwara rinotarisirwa nesangano reUnited Nations.
Izvi zvinoratidza kuti panguva yari zvino nyika yeBotswana iri kutevedzera zvakabvumiranwa pamusangano weUnited Nations wakaitwa muna 1951 kuti munhu anofanirwa kudzoserwa kumusha kwavo asingadi achiziva kuti kune kune zvimwe zvinhu zvinoita kuti upenyu hwake uchaite sei, uchaite freedom iyi inenge isipi.
Pari zvino padhuku pane vapoteri mazana manomwe nemumwe chete zvichitevera kudzokera kumusha gore rakapera kwakaitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika zana nemakumi matatu nezvishanu. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naPastor Faith Besa, avo vanoti ivo vari kubata mabasa akasiyana-siyana emaoko uyezve vachiita zveuparidzi. Regai tiende kwavari tinzwe kuti mabasa api avari kubata.
Semudzimai gore rino ndakarongera kuti ndishande kushandira mhuri. Mudzimai waProverbs 31 anotaura kuti hanzi anomuka mangwanani osiya arongera vashandi vake basa oenda kunotengesa odzoka atengesa ashambadza zvinhu zvake aane mari yake.
Mabasa api amunobata imi semudzimai tichiona apa kuti tiri kuona kuti munoita zvakare zveuvhangeri?
Ini ndinoita zveuvhangeri uye ndiri muimbi wenziyo dzechitendero. Zvekare ndinoita network marketing, ndo zvandiri kuita iko zvino so far.
Makatanga riini kuita mabasa iwaya emaoko?
Mabasa emaoko ndava nenguva yakati rebei. Ndingangoti kubva 2009 ndakange ndatanga kuimba, then kubata-bata, ndaibata-bata chandinenge ndawana chekutengesa, ndaingotengesa. Saka zvekushanda zvanga zvangogara zvingori mandiri.
Tichiona kuti pari zvino zvinhu munyika zvakati womei, madzimai mazhinji ari kuti iwo ari kukundikana kuti awanike achipinda mune izvozvi zvemabasa emaoko kana kutanga mabhizimisi. Zvii zvamungavakurudzirewo?
Ine chandoda kukurudzira madzimai ndechekuti munhu inzwawo kuti zviri kumboitwa nevamwe ndezvipi, uchibvunza-bvunza kuti mai vedu wee, zvanyika zvayakaoma kudai, chii chandingaitawo chingandibatsira? Ndoda kutaura semuenzaniso wenetwork marketing. Inini ndakazoziva kuti pane chimwe chinhu chiri kutoita kuti munhu wamudzimai anogona kutogara aine mari muhomwe make akagona kuchiita icho chenetwork marketing. Ndinoita network marketing neinonzi Bell Lifestyle. Vanotengesa mahealth supplements. Saka munhu wemudzimai ari kuti iye handina pekutangira. Pamwe pekutangira pandinogona kutokuudzaka iBell Lifestyle, nekuti iri kuita welcome munhu wese kuti uya ushande simba rako chete. Semhuri tinoita zveprinting, tinoprinta mat-shirts, macaps, ndangoti zvese zvingada kuprintwa zvinoda kunyorwa, makapu, maplates ndezvimwe futi zvatiri kuita izvozvo.
Zviri nyore here kuti muwanikwe muchibatanidza mabasa amuri kuita ekuva muri muvhangeri uyezve muchiita mabasa emaoko?
Zviri nyore nekuti ndinogara ndakaronga zuva rangu risati ratanga kuti nhasi ndichimuka ndichaipei, peuvhangeri ndepapi, pekubatana maoko ndepapi. Nekuti ndoda kuti ndibva ndapinda zvekare mushoko raMwari, nekuti shoko raMwari rinotidzidzisa kushanda. Kuna Proverbs anzi tsinde, enda kumujuru udzidze mubatiro wawo. Saka ndakaona semunhu waMwari ka zvakanaka kuti utungamirire semuenzaniso. Vanhu vanoda kuona uchishanda, voziva kuti zviya shoko raMwari zvarinoreva kuti munhu anofanirwa kuti ashande, kunyange nemuvhangeri ari kushanda. Saka nyange nevanokuteera vanogona kuita sei kudzidzawo pauri zvekare.
Tombotarisa kuti vamwe vanoti zvinotinetsei kuti uwanikwe iwe uchibatanidza kuti kuchengeta mhuri uyezve uchiita zvemabasa iwaya emaoko. Pane zvamungayambirawo here vamwe vane mhuri asi vari kuda kuita mabasa iwaya emaoko?
Ini hangu handioni chinonetsa pakuchengeta mhuri uchiita zvekare mabasa emaoko. Ndinotoona zvichireruka nekuti mhuri ine zvainotarisira kubva kwauri semubereki. Saka ukasashanda unenge watoomesera mhuri yako. Saka kutoti mhuri itoite zvakanaka ka kutoshanda. Sezvo ndataura zviya kuti munhu unofanirwa kugara waronga zuva rako risati ratanga, waona kuti nhasi pachikamu chemhuri zvandichaita ndezvipi nezvipi, uye kuti ndigone kubata mabasa angu emaoko ndichatangira papi ndichienda papi. Kugara waronga zuva rako risati ratanga.
Vanenge vachida kukubatai vazive zvimwe zvamuri kuita munowanikwa papi?
Ndinobatika paWhatsApp, namba dzangu 0779 492 831, kana kuti kushopu ndinenge ndiri kushopu dzimweni dzenguva mutown panamba 87 Chinoi opposite Gulf Complex.
Imbotiimbirewo kadzimwe dzedzimbo dzamunoimba.
Zvakanaka. Chandoda kuimba chinonzizvo, thou art faithful, makatendeka. Thou art faithful, thou art faithful, thou art faithful, thou art faithful, O Lord, my redeemer, my redeemer, thou art faithful, O Lord, magatendeka, magatendeka.
Aiwa, kamutakunanzwa. Saka vanhu vanokawana papi aka?
So far ndichiri kuti anenge akwanisa paWhatsApp, ndiri kutumira vanhu pamaWhatsApp zvekare, uye vanenge vari padhuze ndinokwanisa zvekare kuvatengesera maCD.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Pastor Faith Besa kunge manga muinesu pane pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa Our Lives. Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tinoda kumbotarisa pamusoro penyaya inonzi iri kunetsa mukereke yeUnited Methodist Church pamberi pemusangano mukuru wekereke iyi uri kuitwa muna May, kana kuti muna Chivabvu kuMinnesota muno muAmerica. Iri nyaya yekuti kereke iyo bvumidza here vanhurume kuti vange vachiroorana kana kuti vanokadzi vange vachiwanana kana kuti tongoti yobvumidza here chingochani kunengo dzayo. Nyaya iyi inonzi iri kutsemura kereke nepakati mumaonero ari kuita vanhu zvikuru vekuAfrica nedzimwe nyika dzichiri kubudirira vanonzi vari kuramba kutambira danho iri. Asiwo vamwe vanobva kunyika dzakabudirira vari mukereke iyi vachinzi vari kuti aiwa ngatifambiranei nenguva kereke ibvumidze chingochani. Muhurukuro yedu tabata Reverend Forbes Matonga vekereke United Methodist Church vanove zvakare mumwe wevanhu vanotarisirwa kunge vachizoenda kumusangano mukuru weGeneral Conference uchaitwa kuMinnesota muno muAmerica muna Chikumi. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Reverend Matonga.
Mazita vajonga.
Takaona muchinyora pasocial media pakana padande mutande reFacebook pamusoro pemamiriro anofananga akaita mutendi mukereke United Methodist Church muchiti imi inyaya inenge iri kuti simuke zvakare kuti inge ichikurukurwa mukereke umu. Mangatiudza pamusoro pezvinyorwa zvenyu?
Chinyorwa ichi takanangana nekuti mugore rino rimwe muna Mei muno mukubva musi wa5 kunodakara musi wa6 General Conference United Methodist inenge iri kugara kuMinnesota uko. Saka ikoko kuri kudzoka zvekare nyaya iri kungozikanwa nevanhu nechekuita nekuroorana kwevanhu rekaitisenzewo dziri kungafarirwe nevanhu nenonzi rechingochani iri kuda kuita kuti techi iyakupatsanurana nepamusana pekuti vamwe vari kuti haa izvi hazvitenderwe, vamwe vakashinga chaizvo kuti ndo zvaakuda culture yedu kunyanya vari kunana America ikoko nekunana Europe, asi isu vemuno muAfrica tichibatana nevekunana Philippines nile kuna na Russia huku. Tiri kuti izi ziri pachena kuti Bible aripende spika ya kadaru. Saka ndo parikubuda kunyora kwangu.
Tishitarisa mararamiro aita kereke United Methodist Church kushika pari nasi. Chii chazoita kuti kereke ide kushandura mamiro ayanga yakaita kubva kumakore esaya?
Chiri kuitika ziri kubva muzvidzidzo zviri kuwanika ndewani. Zvinotangira makore ekare pakatanga yainzi Enlightenment yakatanga kusudurudza umwari ichida kukudza kufunga kwevanhu kwekunzi vanhu of age vanokwanisa kufunga. Saka pane mufungo wekufunga kuti vanhu vekare vanosanganisira vanyori vemubhaibheri havasiriwo vangatiudze mararamire anhasi. Vamwe vachifunga kuti nepamusana pekuti taane zvidzidzo zvesainzi zvaakutoonesa zvinhu zviri nani kupfuura maonerwo azvaitwa nevanhu vekare. Asi mukatarisa zvinamato zvese zvinoshinga kuti the founding people, the founding fathers of a religion ndo vanoumba dzidziso dzinoteerwa nemagenerations ese anoteera. Saka isi ndo patiri ipapo pekuti kana zviri zvechinamato, chinamato mudzi wacho nedzinge racho riri mubhaibheri. Therefore, hakuna imwe dudziro yatinofunga kuti inopfudza zviri mubhaibheri. Saka ndo patiri kupokana nevamwe vedu vatingati wasecularized.
Imo muZimbabwe, gakava iri riri kubatwa sei mukati mekereke yenyu?
Mukati mekereke yedu zviri kuitika ndezvekuti hamuna hurukuro yakanyanya nepamusana pekuti vanhu vari kungotora segaro ziva kuti izvi zvichii hachiteedzwe hazviitwe. Asi nhamo iri yekwedu manje ndeyekuti chechi yekwedu i1 yakada kufanana nekatorike tinoiti it's a global church. Saka constitution inoseenzeswa kuAmerica yechechi ndiyo inoaplya muZimbabwe. Saka kana dai isusu tikati hazvitibate zvikangotenderwa chete kuAmerica, bhuku redu remurau rikachinjwa kureva kuti rinobata munhu wese nekuti tine constitution inoseenze.
Aiwa, tinotenda zvikuru Reverend Matonga nekuwana nguva yekutaura nesu.
Mwari vakuitirei zvakanaka Mazita.
Manga makateerera kuna Reverend Forbes Matonga vekereke yeUnited Methodist Church muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Hurumende inoomba komiti ichanoferefeta mashandiro ekanzuru yemarondera iyo iri pasi peMDC. Asi MDC inoti haina chivimbo nezvekuda kuitwa nehurumende, iyo inoti inogara ichivhiringa mashandiro emakanzuru ari pasi payo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau dzendebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 25 kuzibandlela 2020 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Ukuthoniswa kwecala lokwehlukana kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe sokuveze amandla alokho elawo kubutho.
Ngalilizwe elile demokrasi ezinyele kuhle u-Vice President Zumela resign. Nxa ingaresignanga u-President Zumela ngicela ukuthi ndoda hayi isimo okuso asiyo-honorable. Lanti no longer honorable.
Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa lamhlanje uvakatshele izalukazi lamaxhegu emawabeni lapho abaphekele khona isitshwala lenyama.
Ngibonga kwedlula ukubonga babantu banuNkulunkulu izibusiso zasuka ezandleni zami ngabe ngiyambusisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuthoniswa kwecala lokwehlukana kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe uMary Mbayiwa sokuveze amandla alokhu elawo kubutho uChiwenga. Kusinqumo asiphe izolo umahluli umnumzana Christopher Dube Banda usole uMnangagwa ngokusebenzisa ibutho ukuhluthunela umkakhe impahla. Abanye ngabathi ngabe uChiwenga uyaphuma kancane esikhundleni udaba lwakhe lusathoniswa. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana abekezela madumafuzwayo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Awokuqala singeke sikufihle sibili but kumele sikubeke njengoba kunjalo lo majesty lo judge ukukhulumile court ukuthi yinto embi okungamelanga yenziwe. Lokho kumele kubeke kucace ukuthi yinto embi ukuthi amasotha asetshenziswe ngendlela engayisiyo. Okwesibili sikhangele yena ezele individual umseke kamongameli uThiwenga. Nxa wayesedecide ukuthi iya ku-army angene ku-government ngapha ezombangazo kumele adivorce completely aphume ezintweni ze-army aconcentrate ku-government alandele ama-structures e-government njengoba enjalo. Okwesithathu ivele sile culture embi eZimbabwe abantu abaku-authority eZimbabwe bathanda ukusebenzisa amapolisa ukusebenzisa amasotha ukusebenzisa ama-youth abantwana babantu abangelani lezinto zonke zenalezi ukuthi bephushe ama-agenda zabo and khona lokho ku-wrong akumelanga sikuvumele njengezwe ukuthi kuqhubeke kusiba njalo. So izinto ezimbi akumelanga sikuvumele ukuthi izinto zenziwe ngendlela enjalo.
Asithi thina ilizwe ngakuthiwa libuswa ngombuso kaZulu ongaso kantando akayiphikiswa. Uyena lo umsekeli kamongameli nga eqhubeka elokhu esesikhundleni na yena udaba lwakhe lusemthethwanda.
Besixoxa nje labanye ama-comment ngiyabona already sokulihlazo kakhulu ku-vice president ukuthi imfihlo zika-vice president kwelizwe zithi dandalala egcekeni zivalwe lilizwe lonke labantwana bebale behleke bethi ukuthi kade abadala balezinto ezinje idivorce ebuhlungu engaqedakaliyo sokukhunyelwa namazwi aqatha ngani njengoba usitho ngalilizwe elile demokrasi ezimele kuhle u vice president Dumela resign. Nxa engaresignanga u president Dumela ngicela ukuthi ndoda hayi isimo okuso asiyo honorable. Lanti sasiza ama honorable. You are no longer honorable. Ngcono uphume umengale ngoba u president ayisethela abanye abazalandele ngoku akuseyiyo.
Manje nxa sikhangela amandla alawo ekuthumeni amasotsha kuyenzakala na ukuthi asebenzise nxa esefuna ukuhluthuna umbuso.
Kusitshengisa khona lokho sivile ukuthi ukuthi amasotsha sawaphede ngamatomo nje sengazenzela kufunayo and kubuye kube buhlungu ukuthi ungakhangela i-government yethu asibo retired so and so retired sokuzo kuwonke ama-portfolios okusitshengisela ukuthi kuthi at any minute nje ami ngadecide ukuthi sisithatha iyadonsa nje kawani ilizwe selihambile sesihlala sinjalo siphila ngokuthi abantu benizabe sithi bathathe kabathathe sithi bathathe kabathathe thina sifuna ukuthi sihlale phansi sizikhethele ukuthi kanti sibuswa ngobani akulunganga lokho.
Alo-ke ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda. Lokhu sikudaba lunye sixoxe lengcwethi ecubungula ezemthetho umnumzana Job Sibanda othi uMahlulu engaba ephosisile kusinqumo sakhe kudaba lokwehlukana kukamnumzana Jiwenga lonkosikazi wakhe uMary.
Engubonileyo ukuthi yena ujaji uphambanisile nokuthi akukhangele udaba lwakhona aluthathe njengodaba olu-agent nezindaba okumele lutholise ngesiphangephange liyeke amanye amacala amangalokuqala. Okunye umsekeli athi yena ujaji uphambanise ngakho kodwa ungakhangela ukuthi ujaji yena utheni ngalolo daba olokuthi wezayo udaba lu-agent. Ujaji uthe yena njengoba udaba okokuqala udaba ocele kumbe belukhuluma ngabantwana okokuqala sibe nokukhulume futhi njalo ngokuthi yena unkosikazi kamsikeli ubesithi yena ube mpahla ezithize ayesithi wayenazo yena ngesikhathi ezele nefana sesitokisini umsikeli kamangangeli wafika nje wasemthaphela lezi zinto lezi zingezimota impahla zakhe ezinye kade izibalisa ezokugqokani okunye nje okuthize. So ujaji khe yena nxa kuyikuthi umuntu uhonona ngokuthi uthethelwe impahla zakhe ngaphandle komthetho ikhothi iyandise ukuthi lolo daba lu-agent. So ngesinye lesoyisho zakhe esithiwe ngujaji sokuthi yena ebona esithi imithi ukuthi udaba lu-agent kodwa umsekeli ukuthi hhayi ijaji uphambanisile ume ngani udaba lolo lu-agent. So singazi ukuthi yona i-Supreme Court izakubona njani
kodwa ngobufakazi obukhona wena ubona ungani ulethuba na elokuthi aphumelele umsekeli kamongameli umnumzana Jiwenga.
Ngokubona kwami ngibona ngani njengakhangela sithi i-case yakhona ngayicabanga nje ngayo mbijana mina ngangikhangele ngibone ngani kube le phutha elithize elingabe lenziwe ngujaji ngibona kwami ekucineni angisho ukuthi indlela a-analyze ngayo ama-fact bekhena kangilani solo lapho but isiphetho lapho wathi yena ngemva khuluma lokhu akukhulumile wase ukuthi mina ngizaphalesi sinqumo kubona ngani kube lokunye okuphambanisekileyo mbijana. Ujaji unike lokho esithi thina especially ngabantwana unike lokho esithi thina yi-final order nalaweli ukuthi umongameli kumbe umsekeli amongameli ase ahambise labo bantwana ikanti yena unkosikazi wakho ubengacelanga khona lokho ukuthi ubethela ufuna ukuthi aphiwe abantwana udaba lwabo lunaleliyana olwamangalwa ngumkakhe umsekeli amongameli lungakatholiswa.
Lo-ke ngumnumzana Job Sibanda ingcwethi ecubungula ezemthetho ubexoxa ecingweni lo Studio 7 ekwabulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampa bafube mbula lamlela
umkamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa lamhlanje uvakatshele izalukazi lamaqhegu emawabeni lapho akhuthaze uZulu ukuthi anakekele asebegugile. Unkosikazi Mnangagwa uphatheke emsebenzini yangekhaya egoqela ukupheka, ukuthanyela lokufulela indlu ngemva kokuba ayabele asebegugile ukudla. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Bonke kulungile. Inkosikazi Mnangagwa wethu leli nkuthazo ngemva kokuvakatshela ugogo Violet Ncube oneminyaka yokuzalwa engamathuma esificaminwemibili lambili ohlala yedwa emzini wakhe emawabeni. Unkosikazi Mnangagwa ofike lapho waphatheka emsebenzini yangekhaya ebalisa ukusinda indlu ngobulongwe ukufulela kanye lokupheka. Uthi iningi lilahla abazali sebegugile libetheza umlando ukuba ngabathakathi. Ekhuluma esesikolo semawabeni primary lapho uZulu abethe gwaqa khona, unkosikazi Mnangagwa ukhuthaze uZulu ukuthi anakekele ogogo labokhulu.
Saka nasi tiri kupembela kuona vanambuya kuti aiwa kune vakabva nekuna nambuya. Tinokutendai nokuti hunhu hwenyu tahuona mimisha yakawanda iri hunhu hwakanaka huri kudadisa kuti aiwo madzimai ayo. Mbuya, chamunonyanya kuda kuti tikuitirei pamba ndechipi hwemutirudzewo?
Loko sava sikubona namhlanje ikwe sikukhulume sikwenza sikuhlabulela ukuthi sikwazi ukuthi sisuka kubomama sisuka kubogogo kulaba besingawo namhlanje. Nokuthabisayo ikuthi kuningi ezindlini zethu siyakubona kuyenzeka esakufundiswa yilaba bantu. Gogo ofisa ukuthi sikwenzele khona ekhaya ikuphi? Ubuye uzositshela ukuthi kuyinokuhluphayo.
Ugogo Violet Ncube ubonge kakhulu inyathelo elithethwa ngunkosikazi Mnangagwa eside behlaselwe indlala.
Futhi ngithaba ukudlulisayo babo ngiza kuhla fani njengoba onyama ndiyobafakwa endlini imkunguru ngeendlini yabekwa. Ngibonga okwedlula ukubonga babona ubana uNkulunkulu izibusiso zisuka ezandleni zami ngabe ngiyambusisa. Kodwa ngokuthi zisuka koNkulunkulu kwangikwazi ukuthi uNkulunkulu yena ukumisa njani, kodwa ngokucela kwami ngicela mbusise.
Omunye walaba abakade bekulombuthano ngunkosikazi Beatrice Ndlovu, laye oyamukele inyathelo elithethwa ngunkosikazi Mnangagwa esithi babhekane le ndlala njalo kulezi nsuku baphila ngokuphiwa.
Ah, sibusisekile kakhulu, sengathi uNkulunkulu angandisa izibusiso zokufika kwakhe endaweni yethu yona leyo esikiyo. Ah, isimo sendlala besikho, kodwa sibonga izandla lezi eziphayo eziziphathisayo empilweni.
Unkosikazi Mnangagwa uphe abagugileyo laba ukudla okubalisa impuphu lerayisi, kwathi omama abazithweleyo baphiwa impahla zabantwana. Usenjalo kolunye udaba, izakhamizi emaphandleni sezikhuthaze urhulumente kanye lababalisi ukuthi bakhulumisane ngodaba lwerholo ukuze abantwana bathole imfundo ezikolo. Iningi lababalisa likahambe ezikolo selokhu zavulwayo likhonona ngekholo eliphansi. UMandlovu ugcizeleleyo ngokukhuthaza ababalisi ukuthi babekezele.
Siyacela sibili kakhulu ukuthi ababalisi kabafundise abantwana. Yebo, yeyisimo lanxa siyabe singamanga kahle kibo, kodwa esikucelayo ukuthi abakhulule imoya yabo izinto zizalunga.
Omunye njalo umzali unkosikazi Siphathisiwe Nkalo esilikwe uthi urhulumente kumele anikeze ababalisi imali efaneleyo babuyele ezikolo.
Uhulumende ngakuya nikeza amatitsha imali eyaneleyo esebenzayo bakwazi ukubuyela esikolo bayefundisa abantwabethu, ngoba kwamanje sibhadela i-school fees, sithengile amabhuku, ama-uniform, yonke into iyadura. Abantwana kabafundi, abantwana batshona bedlala. Uhulumende kazama iplani phela abanikeze lokho abakufunayo babuyele emsebenzini.
Siyixoxele nobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association ZIMTA, Mnumzana Tapson Nganono Sibande semawaza ngolwesine lapho kubekwa umphathi wesikolo eGungwe Primary uMnumzana Thuso Mkoni. USibanda uthi iningi lababalisi seliphenduke inhlekisa emphakathini ngenxa yobuyanga obudalwa lirholo eliphansi, kungakho uthi ababalisi ngeke benelise ukuya emsebenzini ngemali abayiholayo.
Kumango lapho esenke ngahambela khona, ababalisi bakhetha ukuyagola amacimbi, ngoba kathesi ungagola amacimbi isuke ezimbili kuphela nje zilakho ukuthi amacimbi la akunike imali edlula iholo lenyanga. Izolo likhulu kakhulu. Abantwabethu i-future, ikusasa kayikho, kumnyama phambili. Njalo ezilonge ezihulumende elokhu engalungisisi lolo daba, abantwabethu abala kusasa, iphelile totally do.
Iningi lababalisi lithi lehluleka ukuhambisa abantu ababo ezikolo zema-boarding ngoba zingayiholi imali efunwa yilezi zikolo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda Albert Ncube.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Phineas Ndlovu, umzali njalo owake waba ngukansila wenjube.
Mina ngokwami ngifuna ukuthi ngikulethe back to 2007. Ngo-2007 where abantwana bafeyila dismally bo-form 4 labo-form 6. It was because of ukuthi abantwana babengasafundi ngenxa yeproblem esasinayo between abatitshara le government of that day. Mina what I was proposing ngoba into leyo amatitshara ahlele khonona ngayo iaffecta thina ezabazali babantwana labantwabethu. Into kufanele siyirealize ukuthi uhulumende kasivumele, yes we don't have money, siyehluleka ukuraise imali, kodwa kasivumele sidinge sizibhadalele thina amatitshara ama-incentives ukwenzela ukuthi amatitshara babe loveve lokufundisa abantwabethu. As long beloku belwisana ne-government becela ama-increment becela lokhu besiba labo ostay in bezihlalele okuyinto khona kukhana kuaffecta thina njengabazali abantwabethu. At the end of the day abantwabethu kabasela abafundanga, akula lutho, omnyaka uyaphela kungalalutho, and kuyabe sokuzimali just water under the drain. Mina embengikukhangele ukuthi uhulumende kasivumele each and every school sizibonele thina ukuthi abantwabethu siyabhadala incentives. And what abama-parents okufanele bakuzwisise okuyinto kwakhona kube sengqondweni zabo. Oteacher labo, they are parents too. Balabantwana bayesikolo, balabantwana abadlayo, bayagada, benza yonke into. Nxa uhulumende engakunanzeleli, thina as parents kasikunanzeleleni ukuthi abantwana bethu lamatitshara kule nkalakatha yepro. Mina ife ngicela ukuthi nxa abazali bengavuma, asitheni head on the government. Uhulumende imali kawula lathi kasila, it's not your problem, but sicela ukuthi sibhadale ama-teacher ama-incentives. Kanti nxa kuyikuthi u-teacher efundisa abantwana beyi-55 and then sivumelane ukuthi hayi sizabe sikhupha okungama-$2 towards i-transportation ka-teacher. What's wrong with that?
Manje labo abazali abayehlulekayo babona ukuthi baphathise, babe abantwababo bezayekela ukufunda na?
Kuvele ngeke sithi umntwana kaxotshwe esikolo, umntwana kaxasho kupanitsha umntwana. Bavele basebenza under izimali zabanye abazali, except kuma-private schools. But kuma-government school vele basustainwa ngabanye abazali. Nesiafodayo, let us pay towards that. Banabana naye angadobha uzaphosela, kuzahamba kulokuthi siyekile. Akuforswa phela umzali unga. Into ehluphayo yikuthi nxa kusiba le mhlangano labazali, you find somebody ekhuluma ngenkalakatha yefiga umzali wayikhulu wayayikwanisa. Yikho abadala belesaga sabe sokuthi umfula ugcwaliswa izifudlana. $1, it's enough. $1, it's enough. Nxa singacontributa towards that, into zonke ziyahamba. Kathi sibathengela njani abantwana ukuhle? Sibaphani? Kathesi ungakhangela i-challenge engilayo noma usithi bakhona behlulekayo. I think angikholi ukuthi kulokhu yi-fraction okuthize ongakutsho ukuthi kulo muntu ongala cellphone. Everybody le cellphone. Umbuzo ukuthi ujusa kangaki a day or how much a day? Not less than $3. So ungethule kulungisela umntana wakho nge-$1. I don't think so. Nxa abantu be-explainelwe ngendlela eqondileyo.
Manje nxa kuyikuthi bona oticha lingahlanganisa yona leyo imali, bathi hayi imali le incane ayeneli, kuyathiwa
asenze so. Ngabantu bayazi, mina I've been spoken to some of the teachers. Takho ngakwala uhlupho yilo lolo. Uyabona ukuthi nxa utitshara lwana engathola okuyi-100 or 200 ebond, uzagada ujofu for those 5 days, uzabe gadile kulokuthi anikwe that one phela i-1000 something there. It's not the whole amount eyakuye. Kuyabe sokuphuma ipentsheni, kwaphuma o-premier, kwaphuma onyaratso kwaphuma ikosho kwaphuma andiyabona at the end of the day usari ngalani engalaluti but ngaye kwazi ukuthi hayi imali abadala bamdele ukuthi nizosebenza uza angeke bayahle babe vele benika icushion ngamateacher angeke bayahle ngisuke kuyahlupha ngoba ama-counterparts aba kuma-private school they are making money they are being given ama-incentives
hayi kuyezwakala hayi sibongile baba ungavalelisa abalalela
hayi ngiyabonga ukunika leli thuba bevele ngijiseke ukuthi kathi ngingabhodla in which way but you have met it ngiyabonga ukuthi baza ngizwa baza eda lapho aba-eda khona basaprekte lapho abasaprekta khona but nina wami umbono yona leyo ukuthi head on the government ngama-incentives ama-teacher thank you
hayi sibongele lana Lo ke ngumnumzana Phineas Ndlovu umzali njalo wake waba ngukansila wenjube ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba asidibaneni njalo kuvikezayo lela balaleli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalamukela kweziphathelane labesifazane lilami uSithandekile Mhlanga namhla sixoxa lo nkosazana Deborah Mokasa isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association sicubungula okuphathelane lamalunga enhlanganiso yakhe okuthengisa impahla ezijiyeneyo kanye lokusetshenziswa kwemali elizweni
Business njengamalunga yokubulawayo Vendors and Traders Association iphansi kakhulu sesikhangela ngomnotho welizwe ukuthi imali ihlale emakhadini imali kakula mali imali siyizwa kuphela kubosiphatheleni wifind ukuthi abantu babuya befuna ukuthenga amatamatisi befuna ukuthenga imbiga but at the end of the day o-ekhokheshi bona labo abasisebenzeli ngoba sasa sizafuna ukuyahoda khonapho singelanamali abantu bamabhizinisi abayasihodise kwimbiga namatamatisi vele i-ekhokheshi abafuni nakuyibona wesike le mthina yethu yona leyo yamaswayiti thina njengamavenda vele asilawo ngoba kufuneka obhila khodi obani bani and lakho futhi kumele ube nemali ethize emabhenki amukeli ngoba lathi lapho esihoda khona basalela so kuba nzima ukuthi singayithatha mina ngiyayisanga so kuyafuza ukuthi sesiyabhadala ngayo ama-bills ami sesiyabhadala maybe labo school fees bona laba ababuyayo but ngiyemvuka ngihoda ngami
kodwa ekuwodeni lapha kuhamba njani lokho eliyabe likuwodile liza kuthengisa ngentengo yena leyo ebeliyikhangelele lithole inzuzo
ekuwodeni lapha sokuzingoba kuthiwa i-intermarket bank leyo labo siphatheleni you find ukuthi nxa uthengisile uthole ku-100 bondi kwakho nxa usufuna ukuthi uye kutshintsha ukuthi uthole imali yokuthi ikwanise ukuthi ithenge olunye ulutho isina vele ingaseseyi-100 bondi RTGS leyo so kuba luhlupho lokuthi vele sinesithengisayo asivumi leyo mali laze labona laba ababuyayo bethenga ungabatshela ukuthi usucharja kumbeni ukuthi leseyimayithenga into ye-$20 ubusumcharja ukuthi ngizayikhipha nge-$50 uyayala ethi ibhajeti yakhe vele ingasahambi ayisahambi kuhle akuphileki isibili njengangena ebhuti ngisithi ngikhanyele uyathola ukuthiwa i-KG yenyama nxa ule cash i-$45 i-RTGS but nxa ungela cash uthola sokuyi-100 RTGS nge-ecocation kumbeni ngeswayiti liyayibona ukuthi i-difference yangona inkulu kakhulu okokuthi ugcina vele ku-off budget so lathi ngapha njengama-vendors siyasi-affecta njalo
kodwa omunye ngathi yini eliyibambayo imali ngoba wonke umuntu oyidingayo ubuye ezothenga impahla kukanti labo abasebenzayo bahle beholele emabhanga iningi labo
ukuthi bethi yithi esiba bengabe beqinisile kancane ngoba thinganto yithi esithengisa i-day to day things ezokuthi umuntu ekhile yithi esithengisa istafu yithi esithengisa umpupu yithi esithengisa ama-vegetable siyibamba kodwa siyibamba nzima siyibamba ngoganyavo amashopu gasa kithi izukudla ngokufanele sebakukhupha ngudlu kuye khona ngale kithi sina esengisa amavendi ukuthi sikuthengi labo bethola okuyipercentage lathi sithola ipercentage okuthi kugcina at the end of the day ukuthi vele osafayo ngunye nalo oyabe kuground oyabefuna ukuthi ephile.
Bakhona yini abalokhu bebiza ngemali yamanye amazwe njalo kulula yini ukutshintsha uyithola emabhanga lezitaladeni?
Ezitaladeni bakhona sibila bona laba abayibasibathingi esibaziza ngezolo nalelo lokuthi ngosiphathelele then kube sokusiba namanye amashopu ahlukeneyo nje uyathola gagaca okuthi ungafika ukhulume labo ukuthi hhayi asikhulumisane lapha kumbeni ngithwele kumbeni se-five use bese besithi hhayi sizayikhonvetha nge-intermarket bank leyo so i-five use yakho kuthi ukuthi sizabe sizawunika isithebo se-$50 bakukhangela ngefesi bengabona ingathi ifesi leyana yokuthi hhayi ungumuntu obekekileyo bakubizela eceleni bequdele.
Ngobuso obunjani lobo obuyenza bejo njalo?
Kulobunye ubuso phelayo bungathi ukhanya ngathi ngumpholisi kube sokuba nobunye ubuso obukhanya hhayi buzithambele ngobukamama kube ngobukamsabazi so bakhangela ifesi bathi thina njengathi mina njengami mina ngile fesi blazi lokwaziwa nangifika vele bathi bathi lo ungamthengiseli ngoba uyakhuluma sterek uzasikhuluma endaweni ezithize so kuya ngokuthi akwazi ukubani kumbeni uyenzani empilweni le ngihambe ozithengela lokho ngoba ngingazingenela mina vele abangiyii.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Debra Mokasa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ebesixoxa laye ekoBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile, ube leviki enhle.
Andikwanise kumutaurira kuti mwana ngamuchakuda inipasi pemoyo ndichimuda siyana naye iwe tisiyana naye siyana naye andikwanise kumutaurira siwe siyana naye
usibalela usiwafuna songitshela lento ongitshela yona
siyana naye
sivalela usukakhona songitshela lento ongitshela yona angibuzwa futhi angibuzwa futhi
ngathi siyana naye
uthi kithi mina
siyana naye
angihlukani nentombi yakho
akhanana napha
nenzuyana kanjani
siyana naye
yewe ntombayaliwa
siyana naye
uthi kimi mina angihlukani nentombi yakho
Kalela
usukakhona songitshela lento ongitshela yona angibuzwa futhi angibuzwa futhi
ngisiyana naye
kalena lapho usukakhona songitshela lento ongitshela yona angibuzwa futhi awuphindo
ngathi siyana naye
uthi mina angifukane nentombi
angifukane nentombi
Swingayo
kanti yona yazi ukuthi intombi yakho kuba ngabe iswingayo
ngabe iswingayo
kanti kwanize kumutaurire kuti mana ndichakula azipe moyo ndichimunda iwe ngati siyana naye
Shimane, 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 shimane,
shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, shimane, sh
Shimana na ye. Shimana na ye.
Awuchiane le ntombi yami nga ngeyakho nga uzwa ngayo ye ingoma ka omuyi Oliver Mtukudzi le shabalala rhythm besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa ke singakehlungani ngesikhangele inhloko zethu zendaba zalamhlanje. Ukuthoniswa kwecala lokwehlukana kwamsekeli kamongameli welizwe lomkakhe umnumzana Constantino Chiwenga sokuveze amandla alokhu elawo kubutho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama ngu Chris Gande asidibaneni njalo kusasa.